Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 5/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyora mashoko padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. ZANUPF inoti yave kutorera vaBlessed Gezi matano mushure mekunge vakurudzira kuti vaMnangagwa vasiye basa. Vakaremara vobatsirwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyora mashoko padande mutande ravo reX vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaTrump vakaparura chirongwa chekudzinga vari muAmerica vasina mapepa kubva zvavatora mhiko yekutungamira musi wa20 ndira. Gore rapera veUS Immigration and Customs Enforcement kana kuti ICE avo vanoona nezvekupinda kwevanhu munyika vakati vainge vasunga zvizvarwa zveZimbabwe mazana mashanu nemakumi mana nevashanu kana kuti 545 vasina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaMnangagwa nevamwe vari pedyo navo vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva yeuori nekutonga nedemo. Izvi zvinonzi nevamwe zviri kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitize munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro. Akawo akasike kutanga vaMnangagwa vachiedze kuti vave neukama navaTrump. Muna 2018 vaMnangagwa vakamboti vainge vataura nehofisi yavaTrump kuti vaida kuvapa nzvimbo yekuvakira pekutambira mutambo wegolf kuVictoria Falls. Asi vaTrump havana kupindura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Aya mashoko ndona senge mashoko asina kwaakarerekera nekuti ivo vaMnangagwa havana kunzi sezvati kuona zvokuitwa kune dzimwe nyika kunzi vatambire vanhu ivavo. But chatinoziva ndechekuti Zimbabwe yakasiyana, vanhu vanonga vachiuya kuno kuAmerica yakasiyana nedzimwewo nyika nekuti vamwe vanenge vachitizawo kuZimbabwe vari kutotiza hurumende iyoyo yavaMnangagwa iyoyo. Saka ivo kana vachitaura pamashoko especially pamaplatforms akaita seTwitter vachiita solicit kuti vave vachitungamira kudzoswa kwevanhu kuZimbabwe, handione senge pane zvazvinobatsira ivo. And uyezve I think papa kuonekwawo zvekare kuti ivo vanhu vacho vari kunzi vari kudzoserwa nyaya dzavo dzakambopera se.
Tichitarisawo kuti ivo vaMnangagwa nevamwe vari pedyo pedyo navo vakatemerwa zvirango nenyaya dzavari kupomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu uye dzeuori zvinonzi zvakanganisawo nyika. Hapana dambudziko here ipapa kuti vanhu vange vachidzingwa muno kunyika vachiendeswa kunyika yakatemerwa zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu?
Hongu pane tine dambudziko ipapo because nyaya iri kuitwa kuti vanhu vatize kuZimbabwe inyaya yekutyora kwekodzero. Ende uyezve vanhu vakawanda vanenge vachitizira kudzimwe nyika kusava it might not be America maybe kune dzimwewo nyika dziri progressive inenge iri nyaya yekuti vada kutsvaga upoteri kuti vararamewo life yavanenge vasingatarisi over their shoulders kuti hurumende kana mapurisa kana masoja anga vachivadzingirira.
Vamasiye, tiri kuona vanhu vakawanda vatarisana nedambudziko rekuti vari kudzingwa muAmerica, vamwe vekuLatin America nedzimwe nyika dzakasiyana siyana. VemuZimbabwe vanenge vachida kudzingwa vangaite sei sezvo muri gweta rinorwirawo kodzero dzevanhu?
Ya, hongu, tinozva kuti pane list rakafamba richiti pane vanhu vekuZimbabwe I think vaikwana kuta 500 vanga vari pama removal orders ehurumende. Yes, zvinhu zvakadai so it's procedure. Muno muAmerica mune mutemo and zvinhu zvese zviri procedural. And ndinoziva kuti list ro rogwara rakafamba but rogwara risi vanhu vari ipapo apo vanogova vasiri kuva vachiiswa mundege kudzoserwa because panenge pane maprocedures anenge achizoitwa pamberi ipapo yekuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare vonomisa atingati maremoval proceedings iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vatumira mashoko kuvatori venhau nhasi vachishora zvikuru nhengo yebato ravo yeCentral Committee uye vari murwi wehondo yerusununguko vaBlessed Gezi Geza vachiti vakazvidza bato nekutaura kuti mutungamiri wenyika nebato vaEmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana. Vamutsvangwa mumashoko avo vati zvakataurwa navaGeza zvakafanana nekuda kupandukira hurumende. Vaivimbisa kuti vacharangwa uye vakati bato rakabatana mukutsigira vaMnangagwa. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro vaGeza vakati hapana munhu anokwanisa kuvadzinga mubato. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira.
Aiwa, tiri kuti masara sefa mumure, tiri kudzidzisa kuti hongu tsamba iyo yabva kumutauriri mukuru wemusangano weZANU-PF vanova ivo vaambasada Christopher Mutsvangwa.
Mashoko ari mutsamba iyi ari kuyedza kuti kudii kuruzhinji rwevanhu?
Mazuva ari mutsamba iyi ari kutaura iyo kuti munhu anenge afamba nomusangano apfumbira kusvika pakuzopiwa chigaro chokuva mucentral committee uyezve ari munhu anotarisa iye akandotwa kuhondo yerusununguko anotarisirwa kunge ane ruzivo rwegwara, ane ruzivo rwediscipline, ane ruzivo rwekufambiswa kunoitwa mashoko mukati memusangano. Kana munhu uchinge uine chaunoda kuti chigadziriswe, une maonero wako kana une chaunenge uchida kuti iwe unzwike kuti wataura. Kuita kwavaGeza kwashaya hukuru, kwashaya kuziva gwara kuti vave vari munhu anoratidza kuti vakabikwa vakaibva mukufambiswa kunoitwa nyaya dzedu mukati meZANU-PF.
Ichirungu changa chichinyorwa chakakura mavara makuru apo, hazviiti sezvineka kuchichidzira mukati here?
Bodo, hapana wambonzi uchabviswa musoro. Asi sangotaurwa ndechekuti ZANU-PF musangano une matanho awo, musangano una magubaro. Kana munhu asinga maposha, munhu unosangana nemutemo wedu muZANU-PF. Pamukunyorwa kunenge kwakaitwa magwaro acho, hakusi kutyisidzira asi kungoti tingotaura zvinenge zvichingozikanwa nemunhu wese ari mumusangano. Nekuti mwana wese weZANU-PF anoziva gwara, mwana wese weZANU-PF unoziva mufambisiko wenyaya. Saka neshoko rungotaura kuti iwe somunhu waiziva ukafunga kupingidzira uchangosanganawo nemutongo kubuda mumusangano sezvinongozikanwa nomunhu wose, zvingafikisa vasingazivi ZANU-PF. Asi vanoziva ZANU-PF vanozviziva kuti indiscipline chinhu chisingatarisirwi, zvikuru sakumunhu anenge asvika chinhano chekuva central committee.
Tanzwa kuti kunana Masvingo province kokune vamwe mamembers of parliament vatombomiswa ikoko vachinzi vane rimwe nana vageza ivava nyaya idzadzisi dzakutsemura musangano here
zvinoitika aizvo ndizvokuti zano pf kubva ichibarwa musi wa 8 august 1963 haibviri kuti inzi inopamuka haibviri kuti inzi yazungunuka makore osawa kune chinongoitika chinonzi ha zano pf yazungunuka ha zano pf yazopamuka zano pf inofamba negwara chinongoitika ndichokuti unenge wada kubuda mugwara navamwe vake vanongosuduruswa mukati mava nekuti haasi manjake manja haisi briefcase party ino iparty ine constitution ine magwaro ayo ainofamba nawo
mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf Farai Marapira vari parunhare muHarare naIvan Zininga westudio 7 sezvo tema tisina divi ratakarerekera tabatawo imwe nhengo yezanu pf vaJeremiah nyoka yemabhunhu Masiwa kuti tinzwewo pavamire pane zviri kutaurwa navaMarapira
Maziwayo ndo zvagara zvinoitika kuzanu pf zvekuti kana munhu akaona muonero wakasiyana neurikudiwa nevanenge vachitonga anotsvagirwa mhosva anoprosekutwa achipomerwa mhosva kusina nebasa risi hazvina zvazvinoshanda because zvazviri kureva ndezvekuti judiciary captured zvinongoreva kuti even mapurisa chaiyo entire mapurisa ari kushandiswa as a political opponent yekurwisa vamwe vanhu vasingadi zvekuda vamwe saka zvazviri kureva ndezvekungoti nyika iri mumaoko evanhu vasiriwo
ko sei muchidaro
nyika inofanira kuva one in democracy mukoma blessing nyika inofanira kuva ivanhu vanofanira kunge vakatambanuka kutaura zvinhu zvakavasunungukira pasina zvinopa kuti vanhu vanombunyikidzwa kana vachinge vataura maonero avo kwete kuti kana munhu achinge ataura maonero ake anenge akuteerwa saka vanhu vachauya vodyara mari sei munyika kana nyika ichimbunyikidzwa kodzero dzevanhu ichimbunyikidzwa even constitution
ko imwe mhosva yavakapomerwa navaziyambi ziyambi gurukota rezvemitemo kuti vakaponda iyo vageza
God blessing geza ava havana kana chavakatadza nyaya yavo kana vanga vaine nyaya sezvavari kukrema aya haifanira kubuda nhasi nenyaya yekuti vati havadi 2030 nenyaya yekuti vadhinaunza vamunangagwa pamabasa avo avari kupomerwa saka wai zvauya nawo nenyaya yekuti vageza vataurita havadi 2030 zvakadii kuuya last year kana vanga vane mhosva zvakadii kuuya even 2023
asika vageza nevamwe vakaita semi muri kunzi hamusi kuteedzera zvakataurwa kane bato kuti gore rapera rakati bumbiro remutembo rinofanira kuvandudzwa kuti vamunangagwa vaenderere mberi vachitungamira kusvika 2030 vanhu vese vakazvitambira pamusangano wekupera kwegore
right magona ipapo mukoma blessing zvazviri kuita ndezvekuti hazvina kubva kumastructure eparty izvozvo zvekuti vamunangagwa vanofanira kuramba vachitonga zvakaitika mukoma blessing ndezvekuti machairman aya akangodedzwa ndokupiwa mari vakangodedzwa ndokupiwa mari mapiwa mari kudaro ndokuchinzi chiendai munotaura zvakati nezvakati nezvakati hazvina kubva kuvanhu saka mastructures eparty haasi kutombodziva nyaya idzodzo and vari very bitter nenyaya idzodzo mukoma blessing saka nyaya dzekuti the resolution number one ine something to do nenyaya yekuti Emmerson Mnangagwa anofanira kuenda ku 2030 haisi its not going to rise because zvinhu zvakaitwa even madistrict even madcc member havasi kutovarikutochema varikutoti o why zvinhu zvakadai zvirikuitika
avo vanga vari nhengo yebato rezanu pf vaJeremiah Masiwa vachitaura vari parunare muHarare vateereri echino chiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona whatsapp channel yedu uye pafacebook mazuva ose kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera Vamwe vasingaone mudunhu remasvingo neMidlands vakafara zvikuru apo vakapiwa rubatsiro rwezvikwanisiro zvakaita setsvimbo chena dzekufambisa magirazi ekuonesa pamwe nezviringazuva zvinotaura kuti vakwanise kuita mabasa avo zvakanaka. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Rubatsiro uru rwakabva kusangano Albino Trust in Zimbabwe kana kuti ATZ yakabatana nekanzuro reguta remasvingo pamwe nebasi rezveutano. Vachitaura pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro izvi musi wechipiri mumasvingo, mukuru webasa musangano ATZ vaBruce Nyoni vakati vakapa rubatsiro uru kurerutsira vasingaoni kuti vararame zvakanaka.
Vanhu vasingaoni vanobatsirika vachabvunzi vanhu kuti dzave nguvai, iyo vaakuziva kuti dzava nguvai, zvinova zvivagone kurongawo zvakakwana. Izvi zvinokwanisa kuti tiendere mberi pakuderedza urombo nekuti vakwanisa kuti vazive nguva vakwanise kuzvifambira vari vega tavapa maworking sticks, tikavapa zvakare mashedzi ekuvhara maziso avo kuitira kuti kusarura ganda rusavepo.
Tsvimbo chena dzinobatsira vasingaoni pakufamba mumigwagwa uye kuvatyairi kuti vaone zvakanaka kudzivirira njodzi mumigwagwa. Vanxuve vanoti nezuro chete vasingaoni vanosvika mazana maviri vakabatsirikana, vakawana magirazi anosvika zana nemakumi matatu, vamwe vakawanawo tsvimbo nezviringazuva. Mumwe asingaoni vaDaniel Mushoni vekuwa 27 kwachivi vakatenda zvikuru nerubatsiro rwavakapuwa.
Asi nokuda kwekukundikana kwedu kuwana midziyo yokushandisa sevanhu vasingaoni, nhasi veAlbinos Association pamwe chete nevemasvingo Council vazviita varangarira kubvawo pasi pemwoyo wavo kuti tine dzimwe hama dzinorarama asi dzisinawo kwanisiro sezvavaita nhasi izvi pakutipavo white cane seyamuri kuona yandakabatai netalking watch yakutoremberera iri muruoko rwangu kuzoya maglazi andakaroverera mucheno ngwengwengwe.
Vamwe vakaita saamai Stokozi neKetye vekuzvishavane vakati tsvimbo chena dzinovabatsira chaizvo mumigwagwa.
Ndafara nechirongwa ichinoti ichi chinhu ndaichishuvira kubvira kare kuti ndifambewo zvakanaka kati chibatira iso motawo ichibvawo kudhraivha unokwanisa kundionawo nekuti ndifambe nedanda azokwanisa kukurudza kuti ndiona kati chifamba murodhi tokwanisa kudziurira nawo zvakanaka chikwanisa kufamba ndichinzwawo makomba pane gomba nepane dombo chifambawo zvakanaka. Ndachifarira chirongwa ichi.
Meya weguta remasvingo vaAlec Tabe vakati vakaisawo mari sekanzuro kutenga zvikwanisiro uye vachabatsira vakaremara kuwana nzvimbo dzekuvaka.
Pachange takuindudza rodzi mahousing schemes edu pachapa mastands tichakonzidzawo people living with disabilities tichavapawo a certain percentage poga poga pachaita allocation tichange tichidzwa tinenge tei 10% 50% yatopawo kune vanhu vanorarama norema.
Kanzura weward 2 mumasvingo vaBenson Wata vakatiwo
izvi nemusi weSaturday tiri kuindirira mberi nechirongwa ichocho kune vari kuuya futi vanhu paFrance Abiri muward 2 vari kuuya vachibhadharisa $10 kuti vaone chiremba then ivo bhadharisa maglazi achiita $15 nevanoonera padhuzi vachange vachipiwa maglazi for free.
Mukuru webasa musangano remasvingo Visually Impaired Association vaThomas Moyo vakati chirongwa ichi chakakosha zvikuru.
Tinotenda zvikuru nezvaitirwa nhengo dzedu. Chirongwa chakakosha zvikuru ichi chinobatsira raramo yevamwe vedu vanonetseka nharaunda medu.
Vanyoni vakati ATZ ichange ichiita chirongwa ichi kwemakore mashanu anotevera munyika mese uye vachabatsira vakaremara nemawheelchair madondoro pamwe nezvimwe zvikwanisiro. Sondo rapera vakabatsira kugweru uye sondo rinouya vari kuendesa chirongwa ichi kuBulawayo nekuBedbridge vozoenda kune mamwe matunhu munyika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndiri Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezveutano muDRC vaSamuel Roger Kamba vanoti Rwanda nevari kuitsigira vari kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi nekuramba kuti rubatsiro rusvike kuvanhu vari mudunhu reKivu umo mune hondo inotyisa pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira vanosanganisira chikwata cheM23 chinonzi chinotsigirwa neRwanda. M23 nezuro yakati hayo kurwizana kumbomira kuitira kuti vanhu vakwanise kupiwa rubatsiro. mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, ndege yemhando yedrone kubva kuUkraine yabomba panochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reKrasnodar muRussia. Russia inotiwo yadonedza dzimwe ndege dzemhando yemadrones kumatunhu akawanda kusanganisira kuKursk neBelgorod. Ukraine iri kutiwo yadonedza madrones atumirwa neRussia matunhu akawanda munyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava mwandibuya Kennedy Mutefa vari kuCalgary kuCanada, ava nevemutungamiri uye mumwe wevakavamba sangano reFriends of Karanda Mission Hospital rakaparurwa mukupera kwesvondo. Chinangwa chesangano iri ndechekubatsira chipatara cheKaranda Mission kuburikidza nekuunganidza mari nezvimwe zvikwanisiro. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheFriends of Karanda chirongwa chakaumbwa mukubudikidza kunyanya nekuti inini ndine hama dzakabatikana nechirwere checancer. Baba wangu ni wakashaika ni case of the liver at the age of 67. Nene mkumo wangu Facebook ni mba medu. Yaka batuwa ni cancer ya mumatumbu makura ya walipa age ya 44 years. Asi, takanyana kundibatu sisa. Mningi na wangu wakashaika about 2 years ago. Aka batuwa ani cancer ya mumusoro ya. Taka akaitwa ma operation 2 within a space of 10 months. Operation ya utanga ya ida Maria is almost 4,000. Maria kuiunga niza. Se muri ya iniza. Asisi zinei takaeza. Chikaiunga niza. Deni within 10 months. Chuma ya kia yanga ya chukura futi. Ya wala futi second operation. Sakatineza kushika pakuti. The last operation. Takatozo mwita GoFundMe. Asitipa katika GoFundMe. Akanga aku wadu wasa kanyanya. Sakatozo tora. Motikari yake ya Aisha. Sakulupa chiremba kutiti. Kumbila uti. Chiremba. Bata motikari. Operator amaedu kana kamtatwa ngisamari taiwana tozvati kubhadhara totora motikari yedu. Saka zviitiko izvozvi zviitiko zvakanyanya kundibatisisa kuti mukurarama kwedu kana isu vatombori nayo shoma-shoma yacho tichitambudzika zvakadai seizvi kuti tinheze mari yekuti hama dzedu dzirapwe. Saka vaya vasitorina vari kumaruzevha vanoshaya nherera neshirikadzi vakasangana nedambudziko rakaita seyo vangaite sei.
Hama dzenyu dzakamborapwa here paKaranda? Chakaita kuti musarudze chipatara cheKaranda chii?
No, hama dzangu dzinomborapwa paKaranda. Chakaita kuti ndisarudze Karanda ndechekuti kunoko chiremba vanonzi Dr. James Watt vanogara padhuze nesu chaizvo chaizvo tiri kuno kuKaranda kunoko less than 300 meters kubva pamba pedu. Ndo vakanditi ndavaudza nyaya yangu vakati chipatara chaungashanda nacho kuZimbabwe ivo chavaine confidence nacho kuti utungamiri huri ipapo hauna huori hauzodye mari vanoonekwa vachishanda zviri professional. iKaranda Mission Hospital nekuti Dr. Paul Cecil vanova ndivo chiremba vepaKaranda vakamboshanda naDr. James Ward vari paHoward Mission.
Munotarisira kuti vange vachibatsira ndevapi?
Sekutarisira munhu wese chero vari kuZimbabwe nekuti izvinezvi tave neplatform yedu kana kuti website yedu. Vanhu vakaenda pawebsite pedu vakaklika pakanzi donate. Tiri kushanda neimwe kambani inonzi Magetsi. Ava vemagetsi ava ndovati kushanda nawo. Saka platform yemagetsi iyi munhu wese ari kana even kuZimbabwe ndotonzwa kuti vamwe varitodonata vachishandisa EcoCash account yavo. Saka munhu ari kuZimbabwe neari kunze kwenyika anokwanisa kukwanisa kupinda achidonata.
Vanoda kukubatai kuti vange vachipindawo muchirongwa chenyu kana kunzwa zvakawanda pamusoro pechirongwa ichi, vanokubatai papi?
Pari zvino vakawanda varikwanisa kutibata vakaenda pawebsite pedu. Pane pakanzi contact us. Ipapapo vakangofila information yavo, email inobva yauya kwatiri ndini tovabata. Kana kuti inini ndakasununguka futi ndinowanikwa panhamba dzinoti +1 587 500 3490. Ndodzokorora +1 587 500 3490. Website yedu inonzi Friends of Karanda.
avo vangware mutungamiri wesangano re Friends of Karanda Mission Hospital va mwandibuya Kennedy Mutefa vari parunare mu Calgary ku Canada na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America inogona kutora Gaza Strip yoendesa vanhu vari munzvimbo iyi kune imwe nyika. Vakataura mashoko aya mushure mekuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muWashington DC nezuro. Mugoziya nezvemashoko aya, Marvelous Nhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
Kushanya kwaita vaNetanyahu hakushamisi, nokuti nyaya iripo ndeyekuti vaNetanyahu nevaTrump vanenge mapersonal friends uye neIsrael nemabatano akaita neAmerica vanodyidzana mune zvakawanda. Tinoona kuti iyo Israel ndiyo inowanzowana mapackages kana kuti aid yakawandisa kupfuura nyika pasi rose from America. Saka kuti ivo vave munhu wekutanga mutungamiri wekutanga wekunze kwenyika kuzoshanira vaTrump kusimbisa ukama hwavainawo as friends and as leaders of their country.
Tombotarisa zviri kutaurwa navaTrump panzvimbo yeGaza, munozviona sei?
Nano yataurwa navaTrump yekuGaza iyi inenge ichange ichidisturba amirira zvakaita muGaza, nokuti tinoziva kuti vanhu vekuPalestine Gaza yanga iri one of their properties kana kuti nyika yavo. Saka zvataurwa navaTrump izvi zvinenge zvichakachamadza vakati wandei tatonzwa maBritish, maFrench, maRussians nevanhu vekuTurkey vachitaura kuti zvavari kutaura izvi zvinenge zvisingaite. Saka ndiri kuona kunge panenge pachaita inonzi yo pushback pane zviri kutaurwa izvi navaTrump.
Munoona remangwana repasi rose rakamira sei tichitarisa zviri kuitika pari zvino?
Mamiriro akaita kunze kwese tinenge tichaona kuita kurealina kwema countries nezviri kuitwa navaTrump izvi, nokuti zvizhinji zvacho hapana anenge avhunzwa kana kuti vaconsulta maforeign policy specialists avo kuti zvinhu zvavari kuita zvizhinji zvinenge zvichanyekenyedza nyika dzakawanda sei. Zvimwe zvacho zvinenge zvakanaka, asi mune zvakanaka mune zvakaipawo. Saka tichaona kuti kufamba kwenguva zvinhu zvinenge zvakamira sei.
VaTim Muringai vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vanga vari parunare kuOhio naMarvelous Nhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwawo zvinofungwa nevamwe vateereri vedu.
Kwa peto peto nripano pachopeka po minyango ngori nyadi kidikini iyo nyaya yekurwa kwezano pefu aino to titiwo batu asi chinogona kunoedza ndechekuti vanhu vakati mbadzo 2017 zatakamanya nekumanya nekukwira maganda akanda emasoja tichifarira nganga inobata mani sasa mbiona vanhu tisiri kunyanya kuita zvimwe zviya zvekudai dai vanhu ava rinenge rangopinda vakafanana mwana wenyoka inyoka achizhi ungogara inyoka unongokuruma futi. Ana varungorwera nepower pachavo ivo, pachavo ivo varungoda zvepower.
Murisei pastudio apo. Toda kutaura pamusoro pava mavhaza, vamavhaza zuro. Pane maonero akanaka but vari kupanzvenga chokwadi. Vanotaura kuti kwai triple C chabango mujibha weZANU PF. Chabango hatimuziso. Kubva tsvangira achiripo. Vakangotorwawo kungoizwa chibani mujibha weZANU PF. Vasairenga vanhu veZANU PF kubati triple C. Zvavakaita nana mudhenda, mudhenda eZANU PF, chabango weZANU PF ana nguve vaya. Akangotovapa kuti umuti vice president otondotengesera ZANU PF. ZANU PF yato kan. Saka musaterenga mbeya nemuswi vanhu ava iZANU PF.
Makadi Studio 7. Problem ndiyo kuti mapolitician kana iwo achida kuzvikokera masimba anoshandisa vanhu voti vanhu ndo vanoti ivava vana geza ivava vanoti kwanzi izvo corruption chichinyi yavuraya nyika uyezve kunyange kuvaisa vana geza ivava vanongomora kusvika nyika isina chinhu ende vakangova vamora nanhasi vanoda kuramba vachimora.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Aiwa vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa kupinda muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. Apo tiri kutarisa mashoko avamunangagwa ekuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvadzingwa kuAmerica nekushaya mapepa. Uyewo matambudziko ari kusangana nevari kuSouth Africa vane mapepa eZimbabwe exemption permit. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington na DC. Ndokusiya mina Taboka Ncube munhau dze isiNdebele.